Sachi garo we commission ii, vachange vareva web sachina mora, vaimbova mtongi mudare gurure high court, kuchiti mamwe makomishina, ndiva Oliver Mandipaka, vaimbova mtaoriru we mapurisa, uye nengwe zanu PF, yakambo mirira Buyera West mudarire paramende, Gweta, amai Elizabeth Rutsate, pamwechete na Dr. Andrew Mataruse. Vachina mora vakasiya basa semutongi gorera pera, mushure mekunge vamunanga gwavaomba commission kutiva ferefete, panyadze uori zavai pomerwa. Vachita urane vatorebe nau, mushure mekutora miko dzekushanda nasi muarare, Vachina mora vavimbisa kushanda nesimba kuti nuna dzeve ruzhinji dzigadziriswe.
Ini ndine ndichishanda nemama commissioners saka at the end of the day tikange tichiita chisungo chate chasunga se commission ndo chisungo che commission not chisungo cha judge chinamora.
Vaimbova mutauriri wevechidiki mubato rinopikisa Citizens Coalition for Change vaStephen Chuma vanoti havaoni commission iyi ichiunza chimuko kune veruzhinji sezvo vamwe vasarudzwa kupindamo vachidyidzana nebato riri kutonga rezano PF.
Aya ndo atingati mashura ajojina chaiwo chaiwo nekuti kana takatarisa vanhu vari mucommission izvi zvura kuti pachava ne conflict of interest panyaya yekuti vatarise zvichemo zvevanhu nekuti vaseve zvebato ravo rezano PF.
Asi munyori mubazi rezvekuburitswa kwemashoko Vanik Mangwana vanoti kutaura kwevanhu vasina ruzivo kana vachiti vanhu vakaita savachina mora navamandipaka vachatadza kuita basa ravo nekuti pane fungidziro yekuti vane divi ravakarerekera.
Former judge vakashanda nehurumende zvano PF papi being a judgment he was independent ari kurevei kana munhu achida kuti kana munhu anga ari mupurisa akashanda nehurumende zvano PF. Izvi ndo zvinazvo zvinotomboreva kana ngavatange zvirongo zvokuti vhunza tipindure zvakanaka pane kuti vhunza matakanana.
Basa reZimbabwe Independent Complaints Commission nderekutambira nyunyuto kubva kune veruzhinji maererano nebasa kana maitiro emapurisa masoja nevanoshanda kumajeri pamwe chete nevasori vehurumende. Kana yatambira zvichemo izvi commission iyi inobva yazviongorora yobva yapfuuridza nyaya idzi nenzira yekupanga mazano kuchikamu chehurumende chinenge chakanangana nenyaya dzacho. Iyo pachayo haina masimbe ekusunga vanogona kubatwa nemhosva. Mukuru wesangano rinomirira vanotengesera mumigwagwa uyewo vane mabhizimusi madiki reNational Vendors Union Zimbabwe vaStan Zvorwadza vanoti vanovimba kuti komisheni yasarudzwa iyi ichagadzirisawo nhunha dziri kusanganikwa nadzo nenhengo dzavo idzo dzinogara dzakaita hwakitsi nagonzo nemapurisa.
Zviri kuitwa izvi kumhanyisa mavhenda vachivashungurudza vachivarova vachivatorera zvinhu hazvina kunaka. Maitiro aya haaratidzi utungamiri chaiwo unofanira kutarisirwa kumunhu anotungamira vanhu vaanoda.
Nyanzvi inoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika uye vari mukuru wesangano reThe African Cause Trust vaElton Ziki vanoti vane chivimbo chekuti Independent Complaints Commission ichaita basa rayo nemazvo.
Saka ndinodaira kuti vose vasarudzwa vakabudirira pamainterview vane kodzero dzekunge vachipinda nekushanda zvakaringana mukomishen yavasarudzwa vakatenderwa nemutungamiriri wenyika.
Mutauriri wesangano remubatanidzwa wemasangano anoshanda akazvimirira reCrisis in Zimbabwe Coalition vaMavela Skumalo vanoti makomishini asarudzwa aya anogona kuita basa rinomwisa mvura kana akasamanikidzwa kurerekera divi.
Vakasapiwa masimba ekuita basa ravo zvakasununguka vasingaudzwi zvekuita yatingati pachirungu independence zvinodzorera basa ravo mumasure.
Zimbabwe ine nhoroondo yekushungurudzwa kweveruzhinji nemapurisa nemasoja uyewo vasori kunyanya munyaya dzezvematongerwo enyika. Kumakore kuma1980 mauto nevasori vakapomerwa mhosva dzekuponda vanhu kuMidlands nekumatebeleland uye hurumende ichiri kuedza kupodza maronda aya. Muna 2008 vatsigiri vebato rinopikisa reMDC vanodarika mazana maviri vakaurayiwa nevanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANU PF nevasori. Mushure mesarudzo dzegore ra2018 vanhu vatanhatu vakapfurwa vakafa nemasoja muguta guru reHarare umo mairatidzirwa nevamwe vaitsutsumwa zvakabuda musarudzo idzi. Asi kusvika nazvino nyaya iyi haisati yagadziriswa zvakati tsvikiti. Mapurisa nerimwe divi anonzi anogara achishungurudza veruzhinji nenzira dzakasiyana-siyana dzinosanganisira kuvasunga vasina mhosva dzavanenge vaita uye kuita vamwe kafira mberi. Mutauriri wemapurisa Commissioner Paul Nyati vanoti vanenge vachikorerwa kodzero dzavo vakasununguka kumhangara. Kumajeri vanoshandako vanopomerwawo mhosva yekubata vasungwa senhapwa kunyanya avo vanenge vachifungidzirwa kuti vanotsoropodza hurumende. Vasori vanonziwo vanopamba vanhu nekuvaita kafira mberi kana kutovatsakatikisa. Hurumende yange yave nemakore akawanda ichitsika madziro kuti komisheni iyi iumbwe. Asi paramende yakamanikidzwa kuti ikurudzire vanhu kuti vadome mazita evanhu vavaida kuti vapinde mukomisheni iyi. Mushure mekunge nhengo yebato rinopikisa vatakudzwa ngadzihore vaenda kumatare gore rapera vachimiririrwa nesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights vachiti kusaidoma kutyora bumbiro remitemo. Izvi zvakatevera kuitwa kafira mberi kwavangadzihore nevanofungidzirwa kuti vasori muHarare. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.